kuchitira kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuva ne maprograms anobudisa kunyanya pamaradio pazvivhitivhiti uye zvakare nepamaterevhizheni apa vachidzidzisa vana veZimbabwe kuti vasarambe vachitsotswa nyedzi kuenda kunyika dzakaita sana Oman vachinzi kune mabasa asiko nekuti kana vachinge vasvika ikoko vari kunotorwa voshandiswa kuita mabasa echipambi kuita mabasa ekuvatiswa nevarume vasina abhadhagwe zvakare vachimbunyikidzirwe chero kodzero dzekurapwa chaidzo tinoona zvakare kuti hurumende yedu haisi kutora donzvo rekuti tigone kunotora vana vese veZimbabwe vari kushungurudzwa nekutambudzwa vachiramiswa munhapo vari munyika dzakaita sana Oman chikuru chiripo chava chekutotiti tsvambe chava pane mwana wese wemuno muZimbabwe chizvarwa chese chemuno muZimbabwe kuti tigone kunosimuka nezwi rimwe chete titaure pamwe chete tigone kunobatsira vanasikana nemadzimai vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo vari kunyika yeOman zvakakosha kuti tigogona kubatsana tidzidzise nevese vari kufunga kuti kuenda kunze kwenyika kuchava payambutso nepundutso
zvirongwa zvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaite kuti ikwanise kuti madzimai awanewo cheruviri vasawanikwe vachizotorwa mwoyo wekuti vaende kunzvimbo dzakadai seOman uko kunonzi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo
tinokurudzira bazi reagriculture kuti rigone kunopawo madzimai mukana wekuti vagone kunozvirimira vachizviitira mabasa emaoko kuti ivo vagogona kuraramisa mhuri dzavo vasingafunge zvekuti vaende kunze kwenyika ikoko kwava kupedzisira vachinoitiswa mabasa asina ruramo zvakakosha zvakare kuti ministry yemadzimai igone zvakare kunouya nemaprogiramu ekuti vagone kunobatsiridza madzimai nevanasikana kuti vagone kunowana chouviri nekuti vagone kunochengetedza mhuri dzavo zvese izvi zvakatikoshera kuti tigone kunochengetedza upenyu neutano hwemadzimai ezvizvarwa chemuno muZimbabwe